vachibaya vakasungwa nemusi wechipiri mushure mekubhadhara mari yechibatiso vari kupomerwa mhosva yekuda kuvhiringidza hurumende yakasarudzwa zviri pamutemo zvichitevera mashoko avanonzi vakataura nebepanhau redaily news rakaburitswa musi watundira apo vanonzi vakati vaizokurudzira ruzhinji munyika kuti ruratidzire kusafara kwarwo nehurumende nekufora vachienda kumba kwemutungamiri wenyika kustate house Mupurisa akasunga vachibaya vagift mugara gumbo vaudza dare kuti vari kuita chikumbiro chekuti varambe vari muusungwa nekuti vanoda kuti vawane nguva yekunza bepanhau iri kudare uye vanoda kubvunzurudza vatapi venhau vanonzi vakanyora nyaya iyi vanove mugovetafi renyika natendai kamungira Gweta ravachibaya vaReginald Chidawanyika vabvunzurudza mutikiti vavamugara gumbo kuti sei kusvika pari zvino vange vasina kukwanisa kuwana bepanhau iri kana kubvunzurudza vatapi venhau ava ipo pave nemazuva maviri vakasunga vachibaya. Vati zvinoshamisa kuti panguva ino apo vanhu vave kushandisa unyanzvi hwekufambiswa kwemashoko vamugara gumbo vangatadze kunza bepanhau iri vachishandisa internet. Vachidawanyika vaudza dare kuti chikumbiro chekuti vachibaya varambe vari muchitokisi hachifanirwe kutambirwa nekuti mapurisa ari kuratidza pachena kuti ari kutambisa nguva yedare nekudhonza tsoka panyaya iyi. Vatiwo kana kuchitariswa kuti mapurisa akasunga vachibaya vachangobva mukupiwa mvumo yekubhadhara mari yechibatiso pane imwe mhosva yavari kupomerwa uyewo kuti mapurisa akavasunga aya aisvika masere izvo zvinoratidza pachena kuti maitiro akadai ndeekuda kushungurudza vachibaya zvenhando uye kutyora kodzero dzavo. Vachidawanyika vatiwo sezvo mutikiti vavamugara gumbo vange vabvuma kuti bepanhau iri rine muzinda waro muHarare zviri pachena kuti dare remugweru haraikwanisa kuti rive iro rinopa mvumo yekuti vachibaya varambe vari muusungwa. Asi mutongi wedare yamai Charity Maposa vabvuma chikumbiro chemuchuchisi vachiti kana kwakatariswa mafambisirwo emutemo mhosva iri kupomerwa vachibaya hainganzi ine nzvimbo imwe chete yainonzi ingaitirwa nekudaro dare ravo rine mvumo yekupa chikumbiro ichi. Amai Maposa vabvuma kuti mapurisa havangasunge munhu vasati vapedza kuferefeta mhosva yavanenge vachimupomera asi vati vanogutsikana kuti pane chikonzero chakakwana chekuti mapurisa awane nguva yekupedzisa zvavari kuda kuita. Vachibaya avo vanove murongi wemabasa mubato reMDC ndomumwe wevamiriri veparamende veMDC vatanhatu vari kupomerwa mhosva dzakasiyana siyana dzine chekuita nemhirizhonga yakaitika munyika pashutdown. Vebato reMDC vanoti vamiriri vavo pamwe nenhengo dzavo dzinopfuura mazana mashanu vakasungwa vasina mhosva yavakapara iri nzira yekuvashungurudza nekuda kwekuti vanotsigira bato rinopikisa. Ndakamirira Studio 7 Mugweru ndini Taurai Shaw.